Vanhu vakawanda vaungana muchinoi vachipa pfungwa dzavo pagwaro reUnited Nations International Convention on Economic, Social and Cultural Rights Report. Vachitaura pamusangano uyu, vagari ava vati hurumende hairevese panyaya dzekupa nekuchengetedza kodzero dzevanhu munyika. Mukuru wesangano rechidiki reCenter for Youth Development Trust vaDaniel Madunge vati mugwaro iri munoratidza kuti hurumende iri kutadza kuti vanhu vararame zvakanaka nekushaya mabasa uye vanhu vari kutadza kutengesa zvinhu kuitira kuti vazviraramire sezvo vachisungwa.
Iyi ripoti yanga yakanyonangana neyanga chinzi masocial economic and cultural rights. Ine maareas mamwe atingati iri kustruggla nekuti chaisa pamaeconomic rights pane ishu yekuti nekuti kana chiti economic right muti munhu ari kukwanisa kuwana zvikwanisiro zvekuti akwanise kuzviraramira iye pachaisa kuti mabasa akawanda ari kunetsa kuti vanhu vamawane muinformal sector yakawanda tingangoti itongori mhosva kuva muinformal sector muzimbabwe.
Panyaya yehuori vamudungwe vati hurumende yatadza kupa uwandu hwevanhu vakabatwa nyaya dzakaenda kumatare uye vanhu vakabatwa nemhosva dzeuori.
Chikuru inoti ripoti pache zvayo tichango toiona ka ine kaparagraf kadiki diki karikutaura nezvecorruption. Saka ende hakasi kupindura mibvunzo yavanga vachibvunzwa yekunzi tipei mastatistics ekuti pane makesi akamboitwa here akaprosecutwa successfully nemasentence acho akapiwa. But kanga vachingotaura zviri general kuti kune inonzi zaki zaki basa rayo nderekusunga zvinhu zvecorruption nenational prosecuting authority. Saka tinoona zvoni approach yo manjeta zvoni seriousness inonange iri shoma.
Mukuru wesangano rinopa ruzivo rwekuti vanhu vararame zvakanaka remusoro muchena Skills for Life Muzvale Fupeko muJuruki vati zvakanaka kuti vanhu vape pfungwa dzavo asi vanoti gwaro iri riri kuratidza kuti hurumende haisi kupa zvavakabvunzwa zvizere zvakafanana nekupa uwandu pazvinhu zvakasiyana siyana.
Pane maareas anoda kuti awedzerwe kunyanya mastatistics.
Mumwe mugari wemuchinhoi Muzvari Nele Yajeke vanoti pakodzero dzevanhu hurumende haisi kutaura chokwadi sezvo vanhu vari kunyimwa kodzero dzavo munyika.
Vapa kodzero dzevanhu ndofunga avana kuona zvafanika kuwandirana kana inge karipo like mwadatosa USAS constitution unongo chinzi une mvumo yakati nokodzero yakati asi pamupati wakadazopractisa right yako yonoonawa kumbunyikidzwa saka fanika kuwandirana karipo ipapo.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions vanoti hurumende haina nhoroondo yekuteerera zvinobva kuvanhu nekudaro vachazongoisa pfungwa dzavo chete.
Chipo ndechekuti hurumende yedu yeZimbabwe isu havana nhoroondo kana kuti history yekunyanya kuteerera zvinotaurwa neruzhinji. Munyaya dzeconsultation mapublic consultation panozobuda gwaro racho rokupedzisira hapana chinenge changoitwa sokuona kwangu inini hurumende yedu yagara ine position.
Munyori mubazi rezvemitemo amai Virginia Nyemba vati vanhu vakasununguka kupa pfungwa dzavo uye zvose zviri kubva muvanhu zvichange zviri mugwaro rehurumende richaendeswa kuUnited Nations.
Tabuda kakuti tizonzwa mazvizvi avanhu tise pamwe chete ripoti yosunuka yakatakura zvakataurwa nevanhu. Vanhu ngavasununguke kuita macontributions avo kuti tifambe pamwe pazosheya unoti haina handina kuzviziva kana kuti na handina kuudziwa.
Vanga vachikokera musangano wanhasi igweta rehurumende vaEdward Maisiri avo vati hurumende inosungirwa kupa gwaro rizere rehurumende kuUnited Nations musi wa31 Gumiguru usati wapfuura. Misangano yekunzwa pfungwa dzevanhu yatanga nhasi muchinhoi ichaitwa munzvimbo 12 munyika yose uye ichapera musi wa9 Nyamavhuvhu. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.